dambudziko ririko ndeyekuti even vamugabe varipo ndozvavakambotaura ava vamunangagwa vaakungodzokorawo zvakambotaura navamugabe vanhu vanonakirwa nokungotaura zvakanaka kana vasangana kuti vaenda kumatebhereleni asi pane mutsauko pakutaura nokuita nekuti hurumende yezanu inozikamwa nokutaura zvimwe zvakanaka asi isingazoziiti saka hationi zviri zvinhu zvichazoita asi ndingati zvinhu zvakanaka kuti vana vakawanda vana vabereki vakatsakatika vasina mabirth certificate vakwanisewo kuwana mabirth certificate nokuti iko zvino mutemo unonetsa kuti awane birth certificate kuti haana baba haana mai
tingati here iro danho ratorwa nehurumende iri kutambira kuti hurumende ine chekuita nekufa kwevanhu ivava nokuti vakawanda vari kuti dai pakumbirwa ruregerero kana kubudiwa pachena
dambudziko ratinaro ndokuti hatizivi kuti vaizvitandiwa nani hatizivi kuti vanga vatumwa nani kana hurumende ichida kuda danho rakanaka inofanira kubudisa pachokwadi kuti ndiani waituma vanhu ava kuti vanouraya uyezvekuti ndivanani vakauraya vakawanda tuita truth and reconciliation commission because hatingandokangamwirani ndakaurayirwa hama tofanira kuziva kuti uyo waiuraya aiurayire hama yangu uye anga atumwa nani toopena mahunzu aya andourwa mukati tomaklina kuti kana akuvhara aakupora anopora zvakanaka asingasiurwa mukati saka marwadzona vanhu aya hatingaone angapera except kuti vaziva kuti ava vakafa apapa vakaurawanangana.